Vanhu vane hurema kana tichitarisa vakasiyana siyana. Kune vamwe vanenge vasinganzwi, kune vamwe vasingaoni, kune vamwe vasingakwanisi kufamba. Saka kana tichitaura nezvevanhu vane hurema tichitaura vanhu vakasiyana siyana neuwandu hwavo. Takatarisa zviri kuitika mumatongerwo enyika pari zvino, tinoona kuti haasi ese mapato ari kukwanisa kuti anga achiita kuti vanhu vane hurema chekutanga vawane information yavanofanira kuwana nenzira dzavanokwanisa kuiverenga nadzo. Chechipiri, dzimwe nzvimbo dzine dzingatosvikirike, ngativi nevanhu vane mawheelchair. Chechitatu, ukaenda iwe usinganzwi kurali, kunenge kusina anenge achiita sign language. Saka tiri kuona kuti vanhu vane hurema zvichienderana neurema hwavo vari kusiyiwa kunze kuzvirongwa zvemapato ezvematongerwo enyika kazhinji kazhinji kubudikidza nezvino zvandataura izvi.
Tingati here vemapato ezvematongerwo enyika vari kuita misangano vari kusiya kunze vanhu vane hurema nekusaziva kana kuti kushayikwa kwezvikwanisiro?
Kusaziva handioni kuri chokwadi, nekuti tikatarisa vanhu ivavo vanhu vari muparamende, vanhu vanogadzira mitemo, ndo vakandilonja National Disability Policy inotaura izvo kuti vanhu ava vane hurema vanofanira kunge vachipindawo mune zvematongerwo enyika vachikwanisawo kubatirana navamwe. Saka handingati inini kusaziva, uye handifungi kuti kushayika kwezvikwanisiro nekuti pamwe pane zvikwanisiro zvinenge zvichidiwa zvishoma shoma, asi nyaya yekuti dzimwe nguva chido chiavo vari mune zvematongerwo enyika chekuita zvinhu zvachona ndiwa chinenge chisipo. Ndo maonero andinoita inini senyanzvi inoshanda nevanhu vane hurema.
Vanomirirawo vanhu vane hurema vati vaitawo here mukana wekuti vange vachisvisawo zvichemo zvakaita saizvozvo zvatiri kurukura nezvazvo?
Tingati vanoedza, vemasangano vanoedza, vanokwira pamusoro pemiti, pamusoro pedzimba, vachiedza kuti vodai vemapato ezvematongerwo enyika vavatora. Zvikuru sei takatarisa kuti haisingori nyaya chete yekuti vanoshambadzirwa zvinhu zvavari kuita. Vanhu vane hurema vanenge vada kutopindawo muzvinzvimbo izvozvo zvekuti vange vachikwanisawo kuva madecision makers, asi tinoona kuti dzimwe nguva vemapolitical parties vanenge vachivafaririra panze. Saka chinoitika ndechekuti iyi hurukuro yatinofanira kuita sevana veZimbabwe, tichionesana kuti zvingafambisiwa sei kuti vanhu vane hurema vange vachikwanisawo kupinda mune zvematongerwo enyika, vachivawo mamembers of parliament kana kuti makansela kana kuti mamembers esenate, kubudikidza nezvavanenge vachikwanisa kupa kupolitical party iyoyo.
Kwouyawo kuZimbabwe Electoral Commission, munoonawo here vakagadzirirawo kunge vachiwanisa zvikwanisiro kune vanorarama neurema kana kuti vane urema hwakasiyana siyana?
Mutemo paSection 51 unotsanangura iwo kuti hurumende kubudikidza neZimbabwe Electoral Commission inofanira kuita kuti mapolling station kunoenda vanhu anga ari accessible kana kuti anga achikwanisa kusvikirika nevanhu vese. Asi maonero atinoita dzimwe nguva ndeyekuti amwe mapolling station anenge ari kunzvimbo dzisingasvikirike nevanhu vane hurema. Saka tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission nevaridzi venzvimbo idzodzo pane basa rakawanda rinofanira kuitwa. Chipiri, vanhu vasingaoni vakangori vakumbira kuti dai zvanga zvaita kuti vanhu veZimbabwe Electoral Commission vatsvage dzimwe nzira dzekuti vanhu vasingaoni vavhote mukuvanda uye murunyararo vachishandisawo zvinhu zvakaita setactile ballot. Electoral Commission inowanzo kuti iyo inenge isina mari, asi tinoona kuti kuri kuti panga paine chido mari iyoyo inokwanisa kutsvakwa ikawanikwa zvinhu zvikatofambira mberi. Nekuti hama dzedu dzekuzambia chaidzo pakuvhotera president vanenge vatori nenzira dzakadaro dzekuti vanhu vane hurema vange vachikwanisa kuvhota zvakanaka.